Manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 5/2021. Magaterera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachoto, ndichitefenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu takabaiwa co-vaccine injection rekutanga. Zvakaguma zvakadaro, majudhete akasvika akatodarika, hatisati tawana second dose. Apa toenda kuzvipatara kwacho, usvipo ndizvo nimirira mukwane vanhu 10. Tomira kusvikira vanhu 10 vakwana, apa una kubaiwa, judhete rako radarika. Saka hatichazvinzwisisi.
Vanhu vakawanda vakabaiwa nhomba yekutanga yeCOVaxin vanoti vari kumiswa kwenguva yakareba kuti vabaiwe nhomba yepiri. Madzimai akawanda munyika anonza ana ruzivo pamusoro pehomwe yemari inobatsira vanhukadzi yeWomen Development Fund. Sangano rePremier Soccer League rinoti harisi kuzopa mvumo yekupinda munhandare zvikwata zvine vatambi vanenge vasina kuongororwa chirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vakabaiwa nhomba yekutanga yeCOVaxin vanoti vari kumiswa kwenguva yakareba kuti vabaiwe nhomba yepiri. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekuti kabhodhoro kamwe chete kenhomba iyi kanofanirwa kushandiswa kubaya nhomba vanhu gumi kana kachinge kavhurwa. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Izvi zvabuda mutsvakiridzo yaitwa neStudio 7 mushure mekunge yanzwa kuti pave nedambudziko guru rekuti vanhu vabayiwe nhomba yepiri yeCOVaxin. Izvi zviri kuitika munzvimbo zhinji munyika yose. Mumwe wevanhu vakamirira kubayiwa nhomba yepiri yeCOVaxin, amai Simbiso Sinyoro, vati vaifanirwa kubayiwa nhomba yemusi wa30 Chikumi asi zvazvisati zvaitika. Amai Sinyoro vati kunyange hazvo vakawana kuine nhomba yekuchipatara kumbare, vakaudzwa kunzi vanofanirwa kumirira kuti vanhu vatange vasvika gumi kuti vabayiwe nhomba iyi.
Isusu takabayiwa co-vaccine injection rekutanga, zvakaguma zvakadaro, majudhete akasvika akatodarika, hatisati tawana second dose. Apa toenda kuzvipatara kwacho, usvipo ndizvo nimirira mukwane vanhu 10. Tomira kusvikira vanhu 10 vakwana, apa una kubaiwa, judhete rako radarika. Saka hatichazvinzwisisi kuti mainjection aya hatichawane maeffects here kana kuti.
Mumwe mukota anobaya nhomba ataura neStudio 7 asina kuda kubuda pamhepo, atiwo nhomba yava nayo yeCOVaxin haigoni kuvhurwa kana pasina vanhu vakakwana vekubaya nhomba iyi. Mukoti uyu ati vanonyora mazita evanhu vozovazivisa kuti vauye kuzobayiwa musi wakati kana vanhu ava vakwana gumi. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vachimirira chinoi muda reNational Assembly vaPeter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kumboshayikwa kwemishonga wokunogona kuzokanganisa mashandiro akanaka enhomba. VaMataruse vatiwo zvekudzosera vanhu vamboya kuzobayiwa vasina kuwana nhomba zvinokonzerawo kuti vamwe vaore mwoyo vobva varega zvachose kubayiwa nhomba iyi.
Zvinango afekta nyaya yekuti vanhu vanozobayiwa vanenge vava vashoma, nokuti vamwe havazodii, havazomiriri izvozvo, vanozorama. Plus mavaccines agare nguva yavo yokubayiwa inzi kwanzi bayotanga Tumika wakunzi, research agaka pa vaccine yeyo, unosambara rime panguwa ya kati kini zunato hiki. Karawangu zonya kumonuka manji, lati paa yangaja sana kujenarika ni jekse ngeriji tui, inoguna kujikira. Na uchicha minili ya darika.
Imwe nyanzvi yezveutano uye vakambova gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati pane nhomba dzakadai zvipatara zvinofanirwa kuzivisa veruzhinji mazuva ekuenda kunobaiwa nhomba kuitira kuti vagare vakagadzirira.
Ehe, zvinoitika kuti dzimwe nhomba dzinoya dziri mumavial emadose 10 at a time. Saka panofanira kuva nevanhu 10 vanobaiwa kuti izvo nhomba isa westike. Kana zvichidero ngavape vanhu mazuva wokuti izvo covaccine tiri kubaya musi wechina, musi wechipiri and so forth. Vanhu voziva kuti tikuenda kunobayiwa musi wakati voya vakawanda panzi pokuti vanhu vadide kufambira mahara vachienda kunobayiwa nhomba yavanosvika vachinza muna kukwana 10.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti bazi ravo ranga risati rawana zvinyunyuto zvekuti vari kuda nhomba yecovaccine vari kumiswa kwenguva yakareba vasati vabayiwa nhomba iyi.
Ndingati ndine ruzivo nayo, handisati ndasangana nazvo izvozvo zvokuti vanhu vanomiswa 10. Chandoziva ndechekuti mavaccines ariko kumazvipatara zvedu zvose ende vanhu vari kubayiwa.
Zimbabwe yakatanga kutambira nhomba dzecovaccine zviuru makumi matatu nezvishanu 35,000 kubva kuIndia muna Chivabvu, uye yakava nyika yemuAfrica kutanga kushandisa nhomba iyi. Zimbabwe ine mhando ina dzenhomba yecovid-19 dzinoti Sinovax, Sinopharm, Sputnik V necovaccine. Hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro vakanga vava zviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nezvitatu nemakumi manomwe nevanomwe 793,077, uye vakabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana mashanu nemakumi matanhatu nezvisere nezana nemakumi matatu nevatatu, kana kuti 568,133. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu nhomba yecovid-19 vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu 10 nevapfumbamwe vakafa nechirwere checovid-19 nezuro, uye vanhu mazana masere nevapfumbamwe 809 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi nyika yose vava chiuru nemazana masere nemakumi manomwe nevasere 1,878. Vanhu vabatwa necovid-19 munyika yose vava zviuru makumi mashanu nezvina nemazana mana nemakumi manomwe nevana, kana kuti 54,474. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya yechirwere checovid-19 icho chiri kuramba chichipararira munyika, Dr. Henry Madzorera vanoti vanhu vekumaruwa vanofanirwa kupiwa ruzivo rwakawanda pamusoro pechirwere ichi kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira zvakanyanya. Ngatinzwe hurukuro yavaita naTanonoka Hwande weStudio 7.
Yakumaruwa covid-19 yapambira. Izvino hapachina muZimbabwe paunoti apa hapana. Ndinoona spike iri kwezvino kumaruwa inogona kunge yakanyanya kukonzerwa nevana vechikoro vaibva kumaboarding school. Vakaenda nayo, toziva kuti muzvikoro umu chachaputika chirwere ichi. Vazhinji vacho vanobvawo kumaruwa vangoendawo nacho vachinopa vari kumaruwa. Chechipiri ndechekuti mabhazi edu aya ezupuko aya ari kungora mufamba akazara. Saka kumaruwa ikoko katiriganimbosvika kutaundi ndotenga chakati, unodzoka wabata covid-19 mubhazi imomo. Nokuti munenge muchitori neumwe ane covid-19. Then rimwe dambudziko nderekuti kumaruwa hakuna testing yakakwana, hakuna matesting facilities. Kana uchida kutestwa unotoenda kutaundi. Izvozvo futi imwe bottleneck yakashata iyoyo. Testing gaiswe kumareserva kuitira kuti vatestwe vari kwavari vagoiswa muisolation vari kumareserva ikoko chirwere chisapararire.
Chii chingaitwa nehurumende kuti imise zvave kuitika izvi?
Zvino tinokurudzira hurumende kuti itoinkriza, itoita blitz yekudzidzisa vanhu kumareserva, nokuti papa nebelief yekuti kumareserva hakuna covid-19. belief iyo inofana kutanga kuchisukwa mudangariro dzevanhu vazive kuti chirwere chapambira uyezve ngapave netesting inoitwa kumareserva ikoko vasingafambe nzendo refu dzokuenda kunotestiwa futi kana unga uri negative unotozodzoka watova nechirwere ikoko nokuti wakwira bhazi rarakazara vanhu asi dzidziso nokuenkarija vanhu vari kumareserva kuti vapfeke mamaski vanga vasingapfeke vachifunga kuti izvo hakuna then chimwe mariro vanhu kumareserva vanongoungana pamariro ndopavanopasana chirwere checovid-19 ichi mariro ngaave regulated kumareserva vanhu vasangoungane kumariro
vanhu mumaruwa vane ruzivo rwakakwana here vakapiwa ruzivo rwakakwana here vanonzwisisa nezvechirwere ichi here
panyaya yekunzwisisa ndinoona kunge vanhu vekumareserva vanoziva kuti chirwere chiriko vanongozvinzwawo mumaredhiyo asi vazhinji havasati vagutsikana kuti chirwere ichi chaako kumaruwa ikoko mazuva ano ndakutoona vakuvhunduka nokuti kwaakufiwawo kumareserva munhu otofa otonzi afa necovid saka asi kudzidza kwakanaka ndekuti vafane vadzidziswa pasati pavana arwara uye zvekuti vakwanise kutsvaka rubetsero early treatment nokukurumidza izvozvo ndezvimwe zvinodzivirira futi kuti chirwere chisarambe chichipararira asi dzidziso yakakosha
ko iye hurumende nai Dr. Madzorera iri kuita zvose zvinofanirwa kuitwa here kuti chirwere ichi chidzikire
hurumende iri kuedza hayo kuti iite zvinofanira kuitwa kumareserva asi hazvina kukwana nyaya yecommunity surveillance iri kure chaizvo kumareserva hakuna contact tracing yakakwana kumareserva makliniki ikoko haatokwanisi kutesta covid-19 pamunhu atouya ane masymptoms ecovid-19 anotorifewa kuti atoenda kutaundi izvozvo hazvina kunaka nokuti achakwira bhazi achizadza vamwe futi achienda kutaundi ikoko saka nyaya yekutesta nyaya yokudzidzisa vanhu ngavadzidzise vanhu ngapaitwe blitz yekudzidzisa vanhu nezvecovid-19 uye zvokuti yapambira mumareserva kurapa kwacho ndiri kuona kumareserva zvakare kuchiri pasi nokuti vanga vasina kugadzirira makliniki ngaadzidziswe kuti izvo munhu ane covid-19 anorapiwa sei ngavapiwe mabhuku mamanual okuti zvinofamba sei then chokupedzisira nyaya yenhomba nhomba haisi kufamba ndiyo ultimate yatingati danho redu rokupedzisira ratakatemba naro rokuti tipedze chirwere checovid-19 vanhu vazhinji havasati vabayiwa nhomba nokuti yakashota hurumende ngaiona kuti yamita obligation yayo yokuunza nhomba dzakawanda 1 million a month sezvavakapromisa tikavhe mareserva ese ndokuti tikurire chirwere ichi
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vachitaura vari parunhare vari kukwekwe natanonoka wande westudio 7. Sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development rinoti hurumende inofanira kushambadza zvakanyanya homwe yebudiriro yemadzimai yeWomen Development Fund richiti ongororo yarakaita inoratidza kuti madzimai akawanda munyika haana ruzivo pamusoro pehomwe iyi uye kuti inofambiswa sei Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera
kunze kwekusaziva nezvehomwe iyi ongororo yeZimcode inoratidzawo kuti zvakaoma kuti madzimai zvikuru sei kumaruwa awane mari iyi nekuti haana zvinodiwa kuti akwanise kuwana mari iyi vamwe vaitungamira ongororo iyi vaJohn Maketo vaudza Studio 7 kuti panodiwa zvinhu zvakaita seproject proposal izvo zvinoda magweta neunyanzvi hwepamusoro vatiwo panodiwa umbowo hwekuti munhu anogara kupi izvo zvinoita kuti vaya vanogara kumaruwa vabhadhariswe chioko muhomwe nemasabhuku nemadzishe nevamwe vane mvumo yekupa matsamba akadai
pamwe pacho zvinozoda kuti vafambe vaende kumakansela kumasabhuku vanyorerwe matsamba uye vatungamiri vakadaro vamwe vacho zvairatidza kuti vanezenge vachidawo mari kana chioko muhomwe kuti vagone vachipa munhu tsamba kana kumureverera kumupa recommendation kuti agone kuwanikwa achinoaccessa mari idzi chimwe zvezvekare chairatidza kuti madzimai mazhinji vanoshaya simba pazviri vaitaura vachiti zvinoratidza kuti vanowana mari idzi zvine chekuita nezvematongerwo renyika. Kana usunga sapote pato rakati, hauna sapote kwa hiri.
Vama keto wati kana zvibinga mpinyi zvizvika bviswa, madzimai akawanda anokwanisa kuwana mari kubva kuhomwe ye Women Development Fund.
Zvaidikanwa kuti nyaya dzakadai dzishambadze pamaneteyuro. Maregios anosvika kumatimana enyika kuti vanhu vese vanzwe, zvoiswawo mapepa nhau, zvoziviswawo kuburikidza neutungamiri nemalocal authorities, zvoiswa pamanotice board emalocal authorities nenzvimbo dzinoenda madzimai akawanda kuti vakwanise kuaccessa information yakadai.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku avo vanoshandira kuchipinge vaudza Studio 7 kuti vanopfumirana nemaonero eZimcode vachiti kana kwavanoshandira vanoona madzimai achinetsekana zvikuru kuwana mari pasi pehomwe yeWomen Development Fund kana zvimwe zvirongwa zvebudiriro.
Asi ndinoona kuti process yainoshandiswa yatosimudza mamwe madzimai anenge achimhanya maraini achiita seari kubatsira kunyorera madzimai emaprojekti. Vanenge vachiita vanyatsokwanisa kunyorera maprojekti, savanenge vachiita kubatsira kunyorera maprojekti acho iwayo vachipihwa zvimwe mari zviri mari vanenge vachiaplaya. Sivangu vanenge vakaapplaya mari dzekuti vada kupiwa 10,000 vanenge vachitorerwa imwe 1,000 zvichiti ndakakubatsirai kunyora. Asi zvichiitwa nevanhu vacho vanofanira kuuya vachibatsiridza madzimai avayo kuti ange achiona chouviri.
Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai nemabhizimisi madiki amai Chido Madiwa vati madzimai akawanda munyika anoziva nezvehomwe iyi nedzimwe asi kuti mari yacho ishoma chete.
Mari yacho ishoma mini vata mobhizinge kuti almost in every district we have maybe one or two projects dzabati one women's development fund which is very little. One project per district or two projects per district is not good enough.
Vati madzimai ndiwo akawanda kumabhizimisi madiki munyika nekudaro hurumende inofanira kuwedzera mari muhomwe dzakaita se Women Development Fund ne Women Empowerment Bank. Pasi pehomwe iyi munhu kana chikwata chemadzimai chinopiwa mazana mana ezviuru zvemaRTGS kutanga kana kusimudzira mabhizimisi avo. Ongororo yeZimcode iyo yakaitwa kumatunhu ese gumi munyika pachibvunzurudzwa madzimai churu nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe inoratidza kuti zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemadzimai munyika hazvina ruzivo nezvehomwe yeWomen Development Fund. Women Development Fund iri pasi pebazi rezvemadzimai nemabhizimisi madiki uye hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rebazi iri amai Stembi Sonyoni vange vasati vapindura mibvunzo yatakavatumira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Imwe nyanzvi iri kuongorora mishonga inodzivirira madzimai kubatwa neHIV. Dr. Nyaradzo Mugodhi vanoti urongwa hwekuongorora mushonga unotarisirwa kudzivirira vakadzi kuti vasatapurirwe HIV wave kutangwa gore rino. Kirimu Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Muongororo yekuona kunyatsoshanda kwemushonga uyu, Dr. Mugodhi vanoti madzimai achange achipiwa mushonga uyu kamwe chete pazuva. Dr. Mugodhi vanoti mushonga weislatravir wakanaka nokuti unouraya hutachiwana hweHIV nokukasika husati hwapinda muropa remukadzi.
Islatravir imhando yeantiretroviral drug. Ma antiretroviral drugs anema classes akawanda. Mamwe anobata HIV isati yapinda, mamwe anobata HIV ichangopinda muma cells edu. Islatravir yakanyanya kusimba pakuti inobata HIV paviri painenge chipinda muviri.
Dr. Mugodhi vanoti tsvagurudzo dzakaitwa dzinoratidza kuti mushonga uyu unoshanda zvemhando yepamusoro uye madzimai zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4,500 vachiri kuita zvepabonde vachange vachishandisa mushonga uyu kumakiriniki makumi mana nemana emunyika dzeSadic neAmerica. Dr. Mugodhi vanoti madzimai zana nemakumi mashanu emuZimbabwe vachange vari muchirongwa ichi chemakore matatu chinonzi Empower vachiongororwa kuti mushonga uyu unoshanda here sezviri kutarisirwa.
Vanhu vazhinji zvekufamba uchimwa mapiritsi everyday zvinonetsa, so toda kuona kuti tinoita kuti HIV tiipedzere kana tikawana mushonga wekunwa unomwiwa once a month. Ma studies aya yeislatravir inonzi Empower cha tsvaga madzimai anoita 4500 munyika dzakati wandei, saka chitsvakurudzo yedu ichaita about 3 years.
Mutauro wesangano dzvare Health Communicators Forum, amai Catherine Murombedzi vaudza Studio 7 kuti mushonga weIsla Travia hausi iwo woga uri kuparurwa, asi kuti kune mumwe unonzi Dapiravine Ring, inova mhete kana kuti shambo inopfekwa kusikarudzi rwevakadzi. Dapiravine Ring iyo iri kuparurwa munguva pfupi iri kutevera yakatambirwa nesangano reEuropean Medicines Agency, zvokuti
kwangosara
sangano reWorld Health Organization kuti ritewo saizvozvo. Dapiravine Ring inoti kana yapfekwa kudaro inosvipa mushonga unouraya hutachiwana hweHIV paunenge uchipinda mumuviri wemukadzi kwemazuva makumi maviri nemasere 28, wotora imwe mhete itsva yopfekwa zvakare.
Kawana rufaro nekuti kwava neshambo yatingati mhete yaakupa mudzimai simba rekuti zvedzivirire. Inopfekwa munhengo yemudzimai, inogara imomo mazuva 28. Yakagadzirwa nemushonga unonzi Dapiravine Ring. Inobudisa mushonga kuitira kuti kana paine utachiwana unenge wapinda musika mumuviri wemudzimai, unoparadzwa ipapo.
Dr. Mugodi vanoti munhukadzi anofanira kusarudza mushonga unowirirana nemuviri wake, sezvo mishonga iyi ichigamuchirwa zvakasiyana siyana nevanhukadzi.
Tinofanira kupa mudzimai wega wega choice. Saka tataura pano nenyaya yeringi inopfekwa kunzira yesikarudzi yechikadzi, tataura nenyaya yemajekiseni anobayiwa achidzivirira HIV, tataura nepiritsi retruvada rinotorwa zuva roga roga.
Mukuru weThe AIDS and Arts Foundation muZimbabwe vaEmmanuel Gasa vapembera nemufaro vachiti chirongwa ichi chichanakira vakadzi vose avo vasati vatapurirwa HIV. Vanotiwo chirongwa ichi chinofanira kusvikawo kumatunhu ose enyika.
Tinofara zvikuru nedevelopment itsva yekuti madzimai vaya vanenge vari negative vakwanise kuisa preventive measure yeChiV kunhengo yesikarudzi. Zvinhu zvinogona kura takaita kuti ticontain mastatistics atinawo tichigona kumanaja kuti vanhu varambe vari negative.
Kunyange hazvo chirongwa ichi chakapiwa mvumo nebazi rezveutano, hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kuti tinzwewo divi ravo. Tsvagurudzo yakaitwa gore rapera nesangano reZimbabwe Population Based Impact Assessment inoratidza kuti Zimbabwe iri kubudirira zvakanyanyisa munyaya dzokudzikisa kutapuriranwa kweHIV AIDS, zvokuti panosvika gore 2030 zvinotarisirwa kuti nyika inenge isisina dambudziko rechirwere ichi. Zimbabwe ine vanhu miriyoni imwe chete nemazana maviri nemakumi matatu ezviuru 1,230,000 vanorarama neHIV AIDS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Sangano rePremier Soccer League rinoti harisi kuzopa mvumo yekupinda munhandare zvikwata zvinenge zvine vatambi vasina kuongororwa chirwere cheCOVID-19. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wePremier Soccer League Mzvare Kudzaibare vanoti hapana chikwata chaita mitambo kana chisina kuita ongororo yakazara yechirwere cheCOVID-19 muvatambi vacho. VPSO vapa zvikwata nguva ino kuti zviongorore vatambi vazvo chirwere ichi pasi pehurongwa hunenge huchikokerwa nekomiti inoona nezveutano mugungano iri yePSL, Sports Medicine Committee. Izvi zvinofanirwa kuitwa mitambo isati yatanga zvekare. PSL inoti hapana mutambi achatenderwa kupinda munhandare kuita gadziriro nevamwe asina kuongororwa chirwere cheCOVID-19. Pamusoro pezvo Muzvare Bare vanoti mitambo ichamiswa kana paita vatambi vanomwe vachaonekwa vaine chirwere ichi pazvikwata zviviri zvinenge zvichifanira kusangana. Pari zvino mitambo yakambomiswa neSport and Recreation Commission zvichitevera kukwira kwaita uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19. Vatambi vatatu vaviri vacho ve Triangle ndo vakaonekwa vaine chirwere che COVID-19 kubva pakatenderwa mitambo yenhabvu kuitwa muna chivabvu. Murairidzi we Triangle Taurai Mangwiro anoti vapa vatambi vavo hurongwa hwekugadzirira vari kumba panguva ino yekumiswa kwemitambo. Pari zvino dziri kuratidza kuti Ngezi Platinum Stars, FC Platinum, Chicken Inn ne Highlanders dzave negumbo rimwe chete makota finari echibuku Super Cup. Dynamos iyo ine mapoints 14 yatove mukota finari kare, asi murairidzi wayo Tonderai Mbiraya haasati agutsikana.
Tirakuramba tichingoenda mberi, tiaramba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi.
Pazvikwata zvine mukurumbira, Caps United chete ndiyo iri kutatarika iri pachinhano chechitatu mugungano rezvikwata zvina. Makepekepe ane mapoints manomwe pasi peDynamos iri kutungamira gungano iri, uyezve point imwe chete pasi peYada. Painodzoka mitambo ichange ichitambwa mangwanani pamwe nenguva dzekudya kwemasikati kuitira zvikwata zvifambe nguva dza 6 manheru dzisati dzakwana sezvakatarwa paurongwa weCOVID-19 lockdown uhwo hunorambidza vanhu kufamba famba kana nguva dza 6:30 dzadarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Chirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, zvikuru dambudziko reCOVID-19.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba yekutanga yecovaccine vanoti vari kumiswa kwenguva yakareba kuti vabayiwe nhomba yepiri. Madzimai akawanda munyika anonzi haana ruzivo pamusoro pehomwe yemari inobatsira madzimai yeWomen Development Fund. Sangano rePremier Soccer League rinoti harisi kuzopa mvumo yekupinda munhandare zvikwata zvinenge zvine vatambi vasina kuongororwa chirwere cheCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel Oto. ndichitepfenyura ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.